Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 kukadzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinopa hurumende kusvika musi wechina kuti ipindure tsamba yavo pamusoro pemusangano wechimbi chimbi wariri kuda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari mulupane nhasi kucherechedza zuva revechidiki. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasvika muUkraine muchinyararire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti ranyora tsamba kugurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vachivakurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi weNational Joint Negotiating Council kuti nyaya yemihoro yevashandi ikurukurwe. Vanoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revashandi iri vachautina musi wechina zvondorino sangano ravo richaita musangano wekubvumirana danho guru rekutora.
Vashandi vehurumende vari kuchema zvakare nenyaya yenyaradzo iyo yavari kuti yakabata mari dzakawanda zvikuru kwazvo pamuhoro yavo musure mekunge hurumende isati yavawedzera mari. So tikatarisa vashandi vazhinji havana mari yebond component yavakatambira ine musoro kana kuti inotenga. Vakatambira mari shoma zvikuru kwazvo zvisingakwanisi kuti vadye nemhuri, vakwanise kuenda kuchikoro, kuendesa vana kuchikoro, vakwanise kupfeka mumwedzi wandira nemwedzi wakukadzi. So chikumbiro chedu mutsamba yedu yatanyora ndeyekuti deva Mavhima nevamwe vavo vaingagara pasi vakaronga musangano wechimbi chimbi kuti tione kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevashandi vehurumende.
Saka chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi vachinosenga?
Muzuva ranhasi tashanyira hofisi yegurukota rezvevashandi vapo Mavhima. Manegotiators ese vari 9 vaifumira kubata jongwe muromo vakananga kuofisi yavamavhima. Tichisvika kuofisi kwavamavhima hatina kukwanisa kuvaona. Tasvika zvichinzi vamavhima havapo, vakabuda vakaenda on government business kulupani. Tikasangana navamatongorere vanova chief director muministry of labour, vakabvuma zvikuru kwazvo kuti meeting yatanga tiri kuti tauya kuzoti tiite nehurumende vanga vari kuona kukosha kwayo. Shure mokunge vashandi vehurumende vari kuchema kuti mari dzavatambira kubva pana January February hadzina zvadzichatenga. So mushure mokunge tazotaura navo, tazonyora gwaro ratanyorera kuna vamavhima tichivayeuchidza kuti vashandi vehurumende vakapedza gore rapera 2022 mari dzavari kutambira dzisaita. So taifungawo kuti hurumende sinzi iri hurumende inoti mutungamiri wayo anoti anoteerera vashandi vachaita kuti pana January apa zvinhu zvinge zvakanaka, asi tiri kuona kuti minista vakataura vakati tichasangana mufirst quarter. Tikatarisa first quarter yakutopera. So tiri kuona kunge hurumende iri kuda kungotenga time. Uyezve tikatarisa takanyorera kuna minista vamavhima musi wa5 January. Kubva musi wa5 January kusvika pari zvino hatina mhinduro yatati tawana ichitipindurai maererano nemitingi yatanga tuda kuti tiite yezvemuhoro yevashandi vehurumende. So vanomiririra vashandi vachitaura nezvemari dzavo vaenda vari vapfumbamwe kuofisi yavamavhima. Vadaro vakazonyora gwaro rataendesa kuofisi kwavamavhima tichivayeuchidza kuti dei vanga vagara pasi nevamwe vavo vepublic service commission, minister of finance, vadana musangano.
Vachinosenga, muri kupa hurumende kana kuti minista nguva yakadini kuti vapindure tsamba yenyu? Uye kana pakasava nemhinduro nenguva yamunotarisira kana kuti yamunoda, muchatora danho ripi kuti zvinhu zvigadziriswe?
Sevashandi vehurumende panguva yese tanga tichitarisira kuti hurumende ichauya tebho totsaura tokurukura, nekuti tinovimba nechivimbo chokuti sinzi mutungamiri wenyika akati mutungamiriri anoteerera kuvanhu. Taatichifunga kuti makurukota ava Munangagwa achadana musangano this week. Asi sevashandi vehurumende kana vasina kudana musangano wechimbi chimbi, tichagara pasi zvakare toona kuti todini, nekuti mari yatambirwa nevashandi mwedzi wakukadzi haina chainotenga. Rinongori bepa rekuti mwedzi wapera mushandi atambira pati pasina mari yaatambira. Saka zvatiri kufunga kuti kana hurumende isina kutidana pamusangano wechimbi chimbi, tichagara pasi toronga next step kuti todini. But pane mikana yakawanda yekuti kana hurumende yatadza kutinzwisisa kuti tive titaure, yatichatora, yatiri kuti kubva musi wechina zvichienda mberi, tikaona hurumende yaramba yakanyarara, tichaitatora mamwe matano atisingakwanisi pari zvino kuti tikwanise kuzivisa hurumende ichatora matano api.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kuLupane, Matabeleland North, kumhemberero dzekucherechedza zuva revechidiki reNational Youth Day. Nezuro vakambomira zvishoma muBulawayo, uko vakatambirwa paJoshua Mkapo Nkomo International Airport nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nevamwe vakuru vebato reZANU-PF uye mamwe makurukota ehurumende yavo. Dingindira rokucherechedza zuva revadiki vegore rino rinoti Drug and Substance Abuse, a Threat to Vision 2030, Every Community's Responsibility. Vechidiki muZimbabwe vane pfungwa dzakasiyana-siyana pamusoro pedanho rekutaura nevechidiki kuNational Youth Endeavor pamusoro pezvinodhaka zvakaita semutororo, somutoriro, tumwa nembanje. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata imwe nhengo yevechidiki veZANU-PF vaAchford Guvare.
Tinofara zvizhinji kuti mutungamiri wenyika kana kuti vanoona nezveurongwa hwokuti zuva rakakosha ratinorangarira the late president panovava Comrade RG Mugabe, rakava zuva ranga taipemberera tichifara riri birthday ravo, rakazoiswa holiday inova 21 February, inova holiday yekuti nyika yose inonzi inge ichipemberera. Ende riri zuva remayouth ratinotarisa kuti the late president RG Mugabe vanga vane mbiri yokumeka sure kuti mayouth ava empowered.
Saka zuva iri rokoshereiwo kwamuri imimi sevechidiki?
Zuva iri tinotofara zvisingaiti kuti mutungamiri ari peko zvinowe, mutungamiri ari peko zvinova President E.G. Mnangagwa, vanotedzera zvido zvevanhu. Ende ivo vane mandra yavo pachirungu yavanoti leaving no place behind, kureva kuti nzvimbo dzese vanodzitarisa. Saka tinofara kuti this time holiday iyi ichanocelebratewa vanhu vari kuRupane, nokuti kumashure kwose kuti hatangojairira kuti zvinhu zvizhinji zvangoitwa muHarare. Asi iko zvino President Mnangagwa vari kuti aiwa, ngatibudei tichienda kunze kumaruzevha ikoko, nokuti hapana nzvimbo inofanira kusara. Saka tinotofara kuti kuendewa kumatinorth kwatiri kuita semayouth kuenda kumatinorth kupfurikidza nezuva iri kwakakosha zvisingaiti.
Ngatitariseiwo kuti kuLupane hakusi kure here nevechidiki vakawanda wanda munyika?
Zuva iri tichange tina president Iti Mnangagwa. Hurukuro iri nao zhinji. Hurukuro kana dingindira rinyaya. Richange rinyaya yuko ziyayadze madrugs. Madrugs awatiru kutipasina ono kuti arukuraya shusha ive chidiki. Saka ndori change dingindira yuko kuti zana kuti no vanhu wakaona wanatengesa madrugs. Gava ripoti asungwe ngatibetsera nekurwisa madrugs.
Imwe nengo yevechidiki veZANU PF vaAshford Guvare vange vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo mumwe wechidiki webato rinopikisa takudzwa ngadziore kuti tinzwe yepfungwa dzake.
Kuunganidzwa kwevechidiki navamunangagwa maringe nenyaya yekutora zvinodhaka zviri paviri. Chekutanga chinhu chakanaka kuti vechidiki vange vachiburitswa mune zvinodhaka. Asi zvekare tinofanira kutarisa kuti nhaurwa idzi dzinombobva pachii. Munoziva zvakaita mamirire enharaunda munyaya dzeupfumi. Vechidiki havana mabasa, vechidiki havana pavangati vangakwanisawo vachiisa chinhu muromo. Tinozviziva kuti nhamo yarura yanetsa kune vechidiki. Diki ramangwana redu ranguva rima rega rega. Saka kutora zvinodhaka yanguve nzira yevechidiki kuti pamwe vangakanganwa, pamwe vangararama kusvika muzuva rinotevera nekuti vatorerwa upenyu.
Mukoma ngadzore, kana muchiti vechidiki vatorerwa upenyu munorevei? Vari kutorerwa upenyu nani ava?
Ndivo vanhu vari kuunganidza vanhu vachiti musatora zvinodhaka. Zvinodhaka izvi zvinombopinda sei munyika yedu yeZimbabwe? Saka zvoreva kuti pane mutemo dzinofanira kugadziriswa. Kana kuti pane vemutemo vanofanira kunge varipo vachibatana simba kuti nyaya dzakadai dzinge dzichigadziriswa. Hatingatauri zvenyaya dzezvinodhaka kana hatingati madrugs pachirungu. Kana tisina kunge tabata avo vanopinza zvinhu munyika. Hatingatauri nyaya dzakadai tisina kunge taongorora magariro anoita vechidiki. Saka zvinoratidza kuti ihurumende yaora yava kutsvaga nzira dzekupinda nazo mune vechidiki. Kuvaunganidza hongu. Asi mari yenyika kaya aende. Tinozviziva kune matambudziko. Vanotengesa zvinhu izvi vanozivikanwa, vanodini kusungwa. Asi ndoo vamwe chete vanenge vari muhurumende. Kana kuti vanenge vane ukama neavo vanofanira kunge vachichengetedza vechidiki. Saka kureva kuti kwatiri kunanga ndoo rima. Asi zvinhu zvekuti tinofanira kunge tichigadzirisa.
Ko iro ramangwana renyu sevechidiki rozovei nechimiro chiripo ichi?
Sevechidiki hondo yedu iri pakunyoresa kuvhota. Sevechidiki hondo yedu iri pakubvisa ava vanouya nematambudziko avakange vagadzira ivo pachavo vachiita kunge ndivo vachatibudisa mazviri. Hatingati avo vagadzira dambudziko ndivo vanouya vachiti tisu ticharipedza. Zvambopinda sei zvinodhaka? Kana zvapinda muno munyika, chinoita kuti vacho vanozvitengesa kana vanozvibudisa vasasungwa chii? Saka ndo vanofanira kunge vachiuya.
Zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe munyika?
Hatingati mabasa hakuna, hakuna chiri kuitwa, zvakare tonyarara sevechidiki. Saka kureva kuti pakange pane mukana dzemabasa, pakange pane mukana dzekuti munhu anoshandawo achigutsikana, achikura achiziva kuti mhuri yake ichaenda kwakati ari wechidiki, ramangwana rake rakajeka, unoitirei zvezvinodhaka? Saka vamunangagwa havakwanisi kuunganidza vanhu. Vangatounganidza vanhu ibato kwete rinopikisa, asi bato richatungamirira, bato rakajeka ravachamisa richiti handei mberi tigadzirise zvezvinodhaka.
Mumwe wevechidiki webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change takudzwa ngadziore ari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuPortland, Oregon, muno muAmerica, muimbi Loveness Wesa anoti panguva iyo America iri kurangarira mabasa anobatwa nevanhu vatema mumwedzi uno wakukadzi, akakokwa kuenda kunodzidzisa zvizvarwa zvemuno nezvekune dzimwe nyika pamusoro petsika nemagariro nenziyo dzekuAfrica. Wesa anoti pari zvino ari kuita zvekurapa, asi achadzokera zvakare kunoita zvekuimba sezvo donzvo rake riri rokubatsira nekuponesa vamwe achishandisa nziyo dzake nesimba raMwari. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya huye naLoveness Wesa.
In 5 days ndine nchishanda ne ma youth, you know, ndoshanda nevana ndofarira vana saka ndichishanda nevana dzimwe dzenguva ndovadzidzisa music African music nedance tichitaura nezveafrica you know magarire edu kuafrica zvatinodya zvekuta mitambo yainotambwa kuafrica saka musi wa25 ndinenge ndichishanda nenonprofit organization dzainobatsira vanhu marefugees and emigrants vanenge vachibva kune dzimwe nyika vanenge vachibatsira vanhu vanobva kune nyika dzese kwete just africa but inini ndinenge ndichishanda Africa House vari kuinvaita vanhu vese maimmigrants and refugees avo kuti vauye vazoexperiensa African culture through music and dance ndizvo zvandinichiita nezvimwe zvakawanda zvandinichitaura nezvazvo
muchange muchiimba nekutamba dzimbo dzekumusha here dzekuzimbabwe
inde ndichitotamba yes ini ndiri musician kaini ndiri muimbi saka ndino angu macompositions but macompositions achona they are based pa traditional Zimbabwean music semunhu wekuzimbabwe no that's my roots saka zvese zvandinichiimba chero kutamba zvinenge zviri rooted pa culture yedu zvokuti ukatarira vanhu ukaona munhu unotoona kunge it's you because zvaanenge achinzwa achiexperiensa unotozviexperiensa through your own heart wakamutarisa saka that's when I realized kuti ukatarisa mumwe munhu it's you tiri munhu mumwe we are one that's one of the songs I use a lot kuti tionesane kuti you know kana mumwe munhu achinetseka ndinondonetseka that's where zvinonzi mazuva ano vanotaura nezvokuti oneness ye tiri vanhu vamwe tiri vanhu vamwe ukanyatsoitarisa meaning iyoyo is very deep kuti iwewo kana uchinetseka handingafari then there's something zvandogara ndichidzidzisa kuti ubuntu sispirit youbuntu ndezvokuti munhu uri munhu hunhu kana uri munhu mumwe waachirwadziwa unorwadziwawo mumwe achitambudzika unotambudzikawo mumwoyo odawo kubatsira
saka vanenge vachida kutera mabasa amuri kubata semunhu aimboimba ari kumusha vanokuwana ipapi
a little bit nezo music mu social media ndakambomira a little bit kunyatsoita zviya zvandaita zvokuti vaya you know why uchinyatsofamba
murapi uye ari muimbi Loveness Wesa ari parunare kuPortland muno muAmerica na Marvelous Mhlanga Nyauye we Studio 7 Chongombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti chipatara cheLewis Trichard Memorial Hospital muSouth Africa chakaramba nemwana ane mwedzi gumi vachida kuti mai vake vatange vabhadhara zviuru zvinomwe zvemari yemarand 7,000 rand mushure meoperation yakaitwa pamwana uyu. Amai vemwana uyu, Yvonne Moyo anobva kuChikota muZimbabwe, vanoti vakapinda muchipatara ichi nemwana wavo musi wa7 mwedzi uno akaitwa operation chipatara chikavaudza kuti kana vasina kubhadhara mari iyi havaizoregerwa vachibuda muchipatara nemwana wavo Newsday makare vanoona nezvemabasa eUnited Nations muZimbabwe vanoti sangano ravo rinoziva nezvemhirizhonga iri kuitika munyika iri kutaurwa nezvayo nevane chekuita nezvesarudzo kusanganisira vemapato anopikisa muHerald mune nyaya inoti hurumende yava kurambidza zvekare vabereki vanoda kushanyira vana vavo kuzvikoro zveboarding senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vakati kurambidza uku kuedza kumisa kupararira kwecovid-19 vachiti pari kuiswa zvirongwa zvekuti vana vechikoro vakwanise kutambira zvekudya nezvimwe zvinobva kuvabereki yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 murisei ramukomatano rakawanda nanamukoma Blessing Zulu ndechiti murisei ndechiti rufaro kwamuri una munhu Studio 7 ndoyedi ndoda kusimbisa vana vezimbabwe ndechiti aiwa ngatibude tose tindovhota ZANU-PF yashumba isina mazino zviri pachena isimuka mwana wezimbabwe Zano PF ya shumba isina mazino, yango fana ne shumba isina mazino. Ya pererwa Zano PF ya shungurudzika Zano PF. Panoti yelo ipapo, ndipo ipapo, nero nero. Aiwa. Ndo pacho ipapo. Tasa zvimutemo zvavo zvavakuisa zvekuda kuomesera vanhu. Hakuna usingachazvioni izvozvo. Nevari kunze kwenyika vacho ivavo vakuzvona kuti aiwa. Matongera akuita Zano PF yakutonga nedemo izvezvizvi haisisiri kuda kutungamira vanhu yakuda kutonga nedemo. Kana chinhu chaora chaora, simuka mwana weZimbabwe, simuka. Shuga shuga chinyokoto ndaedaini. Totenda nokuva blessings uno nekuti simbisa kwamunoita. Kudai panga pasina imi michokwari chachocho chingadai pasina. Notirambai makashinga Mwari akuitirei nyasha, Mwari akuwedzerei maropa fadzo kusvika narii narii nousikaperi. Ndatenda.
Pa Studio 7 muri Studio 7 makadi ichokwadi dambudziko remadrugs ratekeshera vana vangu vemazombi anozvifambira ende zvinotyisa zvataurwapo zvekuti about 57% ichokwadi mukauya muzvikoro mukangorigara makatarisa zvinoitwa nevana munonzwira maticha tsitsi iye ndaifunga kuti mapurisa ave necommand center yemadrugs isangove operation inodarika ine toll free number yekuti munhu paari anokwanisa kuti atofona kuti nhingi pakati pakati uri kutengesa madrugs zvinotobvira kana pane madrugs madiki iwaya mbanje chaidzo munhu unograduata kuchizoenda pane chaiwo chaiwo anouraya nepfungwa ndapota ngazvive tingawana command center yemadrugs ine toll free number vatatotaura ivo ndiwo anozenge vakutaurira local police station kuti endai pakati pane zvakati nekuti dzimwe dzenguva ukaripota zvinenge zvisina zvinoitwa.
Ini nyaya yangu iri pana Everini Rov, minister weeducation. Mai ava vane moyo mukukutu. Handizivi kuti vakambotakura mbereko vakanzwa here kurwadza kwembereko mai ava. Mamwe maministries ari kuita kuti vashandi vawedzerwe mari, enhomanesi akatutirwa, masoja anopiwa. Ko kumaticha nhaiwe Everini wakanyararirei munhukadzi? Isu tiri kuti nyika inovakwa nevakadzi, iwo uri kutoputsa. Vana vedu muda kuti vaite sei? Vana vedu muda kuti vadzidze kupi muno muZimbabwe? Mapedzazvo makuti tikuvhoterei? Tokuvhoterai sei vana vedu vasingadzidze imi vanhu imi? Makaita sei koinda mine moyo yakaoma kudaro imi? Ipai maticha mari vana vedu vadzidze. Imbopaiwo maticha mari vana vedu vadzidze. Everini, ipa maticha mari vana vedu vadzidze. Tinorwadziwa isu vana vedu, imi venyu vanodzidza kunze kwenyika. Saka musiri kurwadzirwa vana vedu. Enotaakuzviona kuti dzapolitics dzamangutoita dzekuti venyu vadzidze kunze kwenyika, voya vachitsikirira vana vedu munomu vasina kudzidza.
Nhai vedu hurumende yeZanu-PF yakati hwee kana ine pfungwa dzakakwana. Vanhu vari kuchema mabasa, ivo vari kuda kutopfungura mabasa acho. Asi munyika hamuna mabasa. Vangapungura futi vakazvimirira vakazvimirira mapato akazvimirira. Havazivi here kuti vakatopinzwawo vamwe vanhu mabasa ivavo? Saka voda zvekuvapungura. Zvine hunhu here zvino? Izvozvi vari kungorambidza vanhu vanoita havo misangano yavo triple C echiita misangano papi napapi. Vanongorambidza. Zvinorevi. ZanuPF ngaidzidze manhu, ngaidzidze. Haina chikoro. Vanhu vanochema kuti mabasa hamuna munyika, ivo vakutopungura mabasa acho. Zvinorevi.
Ndina sindafara zvangu kungenawo mustudio 7. Hai, ndikari ndichineseka kuti ndingenewo mustudio 7. Ndafara zvikuru kuti ndiniwe ndingenewo mustudio 7. Ndinotenda studio 7 yo. Ndinofarira zvakanyanya. Anga apa ndafara. Ajunga kanimire vese vashamarari vemustudio 7. Ndinovafarira vese. Ndinotenda hangu. Ndimaphosa pandirege pafurenahi. Tinotienda.
Ndinokumbirawo kubvunza kugavhumendi yedu kuti vanombozvizivawo here kuti kurarama kunyika dzevamwe uchinzi forena zvinorwadza sei. Vanhu vachinzi vari diaspora, vari kuSouth Africa, vari kupi kupi, haisiri kureva kuti kwai kunonakidza. Kunotorwadza kutogara ikoko nekutoti kurarama uri forena zvinorwadza. Wai vasinawo tsitsi nevana vari kufira mumasango neruzhinji rwuri kutsakatika nenyika rwukungoenda kwese kwese, vongovawo nokubatana nekuchinjawo zvinhu kungoti voti igarikewo munyika yedu. Tisaita sekuti dzava ava mapete ari padongo. Saka vadivo kunzwa tsitsi kuruzhinji rwevanhu rwakudai kungotekeshera pasi rose. Nyika ipi isina munhu weZimbabwe? Aiwa, ngavatinzwirewo tsitsi vakuru vehurumende, because hei ha zvaoma izvi. Nyika dzatii dzichibatwa sevaranda. Kumusha kwacho kusingaendeki, kugara kuno kwakusikuda. Inhamo, ngavatisunungurewo please, ngavatisunungure.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro muvhuro vakadzokera kuPoland kubva kuUkraine kwavakange vashanya muchinyararire vakasvika muguta guru reUkraine reKiev nechitima chakatora maawa gumi kubva kuPoland kwavakange vasvikira. Rwendo rwa kunyange hazvo vebato rinopikisa reRepublican Party vachishora izvi, rwendo rwaBiden kunyika iri pakati pehondo neRussia kwakakatyamadza vanhu vazhinji uye kwakarumbidzwa nevazhinji vachiti rwendo urwu rwakaratidza Russia iyo iri kurwisana neUkraine kuti hapana nyika inotya inoitya. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo kuti tione maonero avo.
VaBiden varatidza utungamiri chaiwo zvindo zvinoitiwa kana uri commander in chief uchida kuratidza kuti chii uri kusapota Ukraine nezviri kuitika. Unotopinda imomo muhondo macho woratidza kuti zvaratidza Putin kuti haasi kutyiwa nevanhu. Ende zvaratidza kuti Biden achine simba rekurwa mukati zvekuti haanga underestimatewe sapresident sezve maybe zvaifungwa nemaRepublican kuti sezvo achembera amunhu mukuru. Haanga haasisinawo simba rekuti amiri pazvinhu zvakaita sezvizvi. Saka panapa ndofunga aratidza kuti USA iri kumira neUkraine zvakaomarara zvekuti even iye pachake anotosacrifisa kuendako chero mabhomba achirira.
Kuvanhu vokuUkraine, rwendo rwavaBiden urwu runoreva chii kwavari?
Rwendo urwu rwakakosha stereki kwavari. Runoratidza kuti USA iri kumira navo, haisi kucheuka muridzo nezvekuitika munyika yavo. USA iri kuramba ichisapota Ukraine nemaweapons kuti vakwanise kudifenda nyika yavo iri kuinvadiwa naPutin. And also zvinoratidza the whole world kuti hondo iri kurwiwa kuUkraine kuti maUkrainians kuti azvidefende pateritori yavo. Chinhu chakakosha chofanira kuti munhu wese anosapota freedom nesovereignty mumacountries azive kuti mamwe womacountries in the world haabvumirane nezvekuitiwa naPutin.
Kana takatarisa muAmerica, zvaitwa navaBiden zvingafarirwa here nevanhu muAmerica?
Oh yeah, for sure. I think my Americans are investor their hard-earned money kusupport Ukraine. Saka kana commander in chief wemauto eAmerica achiendako, zvinotoratidza kuti chinhu chiri serious and support iri nemari dzavo. It's like Biden aenda kuno inspect kuti mari dzavo dziri kushandiswa mushe, hadzisi kuwastiwa because Americans sometimes vanombo complainawo nekusupporta kunoitiwa zvimwe nyika kana kusina chiri ku buda chavanoona kuti chi mari yavo iri kunyatsoshanda.
Mutungamiri we tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzesindevele.
Thank you.